Vakatanga kuwana United States, vakadaro kurukota vaPompeo, vakashandura nzira yemurondo pavakawamba nyika ichivapa pamuono wekuti hurumende inovepo kwete kuti zvidze kana kubvisa kodzero dzemunhu zvichikonzerwa nevanenge vari mumasimba ekutonga asi kuvachengetedza. Gurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo mazuva apera vakakumikidza chikwata chevadzidzi pamwe nevanorwira kodzero kuti vavape yambiro pamusoro pekodzero dzevanhu dzichidzika midzi kubva mumitemo inobva pakaumbwa America nemitemo ya 1948 yepasi rose pakadzikwa mutemo unobata kodzero dzevanhu kana kuti 1948 Universal Declaration on Human Rights. Chiitiko ichi icho chinozivikanwa zvakare sekomisheni yekodzero dzisingachinjwe kana kutorerwa munhu kana kuti Commission on Unalienable Rights chakabudisa gwaro racho mumazuva apera. Pakuparurwa kwegwaro rekomisheni iyi, gurukota vaPompeo vakabvuma kuti United States yakaumbwa nedzimwe kodzero dzisingatorerwe munhu dzekuti dai dzisipo kuedza kwose kwatinoita kudzivirira pamwe nekusimudzira kodzero dzevanhu kungadai kusina pakwakabatira nekudaro kwaikundikana.
The American founders didn't invent the unalienable rights, but stated very clearly in the Declaration of Independence that they are held as self-evident that human beings were.
Vakatanga nyika ino havana kugadzira kodzero dzinotorerwa munhu, asi vakatsanangura zvakajeka muchisungo chekuwana kuzvitonga kana kuti Declaration of Independence kuti vanoonekwa semucherechedzo wekuti vanhu vakasikwa vakaenzana uye vakapiwa nemusiki wavo dzimwe kodzero dzavasingagone kutorerwa, dzimwe dzacho dziri dzeupenyu, rusununguko uye kutsvaga rufaro.
Gwaro rekomisheni yekodzero dzisingatorerwe munhu iri rinokoshesa kuti zviri pamusoro pekodzero idzi ikodzero dzekuve nezvivakwa nekusununguka kutevera chitendero, vakadaro vaPompeo.
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your own labor.
Haukwanise kuwana mufaro kana usingakwanise kuwana chedigita rako, uye hapana vanhu vari munharaunda vangakwanisa kuwana chiremera vasina rusununguko rwechitendero.
Zviri pachena kuti kodzero dzisingatorerwe munhu dziri pakati pekuti tiri vanaani sezvizvarwa zveAmerica. Nekudaro idzowo dzinofanirwa kutsigira hwaro hwedu hwekudyidzana nedzimwe nyika, vakadaro vaPompeo.
We truly believe that rights are inalienable, inviolate, enduring, indeed universal.
Kana tichibvuma zvechokwadi kuti kodzera dzitorerwe munhu hadzityorwe uyewo ndedzemunhu wese pasi rose sezvakaitwa nevakatanga nyika ino, saka kudzidzivirira ndiwo unofanirwa kuve musimboti hwemabasa edu ose mukuedza kudyidzana nedzimwe nyika.
Nekudaro, kuzvipira kweAmerica mukuremekedza kodzero dzisingatorerwi munhu kumusha kwaratidza kuve musimboti wetarisiro yevanhurume nevanhukadzi vari kune dzimwe nyika vari kutsvakawo rusununguko rwavo. Mucherechedzo mumwe chete wakadaro ndewegandanga rekusoviet Natan Sharansky. Paakanzwa nezvemashoko emutungamiri wenyika vaRonald Reagan pamusoro pehurumende ine utsinye kana kuti evil empire ari muusungwa, akati aive mashoko ane chiedza murima rechizarira chaaive ari muusungwa. Ndinovimba kuti, vakadaro vaPompeo, nyeredzi yeAmerica ichajekesa matenga ose kana chete takachengeta nzwisiso yekodzero dzisingatorerwi munhu pakati pechido chedu chekuwanisa rusununguko kuvanhu vedu nevanhu vese.